Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina mbudzi 9, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti pamakandura aro ose ari kunzi adzingwa mabasa nevanozviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu hapana achasiya basa. Vatsigiri vebato reCCC vasere vanoti vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF nezuro Manheru pazvitoro zvekwachiriga kuGutu West, vamwe vashano vachimiswa pamberi pedare vachinzi vakakonzeresa mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vanoti pamakanzura ose makumi matanhatu nemapfumbamwe ari kunzi adzingwa basa nevanozviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo Chavangu hapana achasiya basa, vachiti idzi inyaya dzepamadande mutande chete nekuti sebato vakatotorera ivo vaChavangu matanho kumatare. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi masikati pamusoro pematsamba ari kunzi adzinga zvakare mamwe makanzura, vasizi vavati kwanguva kumhanyidzana nemhepo kwavaChavangu.
Tauramba tichidzingwa matsamba angotenderedzwa without effect. Mudhenda vanoziva, they are officers of the court. Kana nyaya iri mumatare, there is no action that can be taken because pane dispute yekuti anofanira kunyora tsamba ndeupi. Saka hapana recall inoita sika nyaya iyi yaditemana ni High Court yeZimbabwe.
Vasizi vavatiwo vaChavangu havasi mumwe wevatungamiriri vebato ravo.
CCE yakaenda muHigh Court muna October ichinosungisa Chavangu kuti Chavangu haasi Secretary General webato reCCE. High Court kesi iyo iri kupinda mazuva ari kuuya and tichaapdita nyika nekuti iyo High Court iri kuita define kuti vanhu veCCE ndevapi.
Mumwe wemakanzura ari kunzi akadzingwa navaChavangu vaDenford Ngadziore vati zvaitwa navaChavangu kana chiri chokwadi zvinonyanya kurwadzisa vakavhota mupasarudzo dzegore rino.
Way forward panyaya yemarikoi hainei nezvakawanda. Vanhu vaatakwa apa haasi Denford Ngadziore, haasi Ian Makoni, Samuel Gwenzi, Lovejoy Chitengu. Vanhu vaatakwa mavoters vakakarara vari muqueue vakanyimwa baloti.
Vari kunzi ndivo mutauriri wavaChavangu vakadipani pugeni varamba kubuda pachena kuti tsamba iyi yakanyorwa navaChavangu here kana kuti kwete, vachiti vanoda kutanga vanzwa kubva kuna vaChavangu vacho vasati vapindura. VCCC vari kuti vaChavangu vari kushandiswa nebato reZANU PF, asi mumwe wevechidiki mubato reZANU PF vataura ikandishaya vati bato ravo rinoramba kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya, vachiti ivo havana chekuita nezviri mubato rinopikisa iri.
Isu semusangano weZANU PF hatinei nezvinoitika kune rimwe bato. Kukunda kwatakaita musarudzo kunoita kuti tive neziso redu pabasa rebudiriro renyika ino nekuti munhu wese anotarisira kwatiri. Hazvisi zvekutanga zvekuti vebato rinopikisa vanoitana riko kuparamende nekukanzuro.
Muriri wekodzero dzevanhu uye vari mutauriri wesangano rakazvimirira rega reHeal Zimbabwe Trust vaRollings Magede vati kudzingwa dzingwa kuri kuitwa nengo dzeCCC kunozvidza vese vakavhotera bato iri.
Marecalls ari kuitwa aya ari kuzvidza vanhu vakavhotera vamiririri ava veparamende nemacouncillors. Ndochekutanga bumbiro redu remutemo rinotaura rinotsigira nyaya yevanhu yekuti vanofanirwa kuve vane kodzero yekusarudza vamiririri vavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaWinston Chitando kana vatambira matsamba ekudzingwa kwemakanzura ECCC aya. Mwedzi wapera vachava vakadzinga makanzura 10, izvo zvinosvitsa uwandu hwemakanzura avadzingwa kusvika pari zvino pamakumi masere nematanhatu. Hurumende yakatora zvita 9 sezuva richaitwa sarudzo dzokutsiva zvinzvimbo 24 zvenhengo dzeparamende pamwe nezvigaro 19 zvemakanzura. Asi ECCC yakakwidza nyaya iyi kudare reSupreme Court ichipikisa mutongo yedare repamusoro rakatambira zvakaitwa navachavamo. ECCC inoti vachavamo haisi nhengo yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mune imwewo nyaya, vatsigiri vebato reCCC vasere vanoti vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF neZuro Manheru pazvitoro zvekwaChiriga kuGutu West. Izvi zviri kuitika pamberi pesarudzo yebyelection munzvimbo iyi nemusi wemugovera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashanu vakakuvara zvakaipisisa uye vakandorapwa pachipatara cheTsatsworth, uye mumwe chete apuwa mubhedha pachipatara cheGutu Mission. Vakarohwa ava vanotiwo vasungwa nemapurisa epachatsworth apo vandomhangara nyaya yekurohwa kwavo. Mumwe wevakarohwa vatapiwa chiro vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa kuti vavanofungidzira kuti vatsigiri veZANU PF vaive vakavhara kumeso, vakapinda muchitoro chavo zvechisindiva vakatanga kuvarova.
Pachitoro pacho pachitoro pamba takangoerekana dhora rohwa nenoku iri hadhi noku. Munhu achirova dho nobva atokava nobva dhora topinda mukati. Kwakutotanga kutorova, mudzimai wangu wakutanga kurova chirwavo nemabhatani stiki. Vanhu vacho vakavhara kumeso, vamwe vaive marat. Kwakupinda mukati mubhawa mune vanhu vanga vasaririra varimo, tati tangovhara bhawa kota pasi 8. Vakanga varimo vanga vakagaraimo vakasvika vachingotanga kungorohwa.
Vamwe vevakarohwa ndevaPatrick Chimbare, amai Loveness Gwatidzo, vaBrian Stole, amai Privilege Goremsandu, vaSidney Mashiri navaEfrem Tavarwisa. Amai Goremsandu vati vatsigire ZANU PF ava vaitungamirwa navaBenson Gadzikwa, avo vavakakwanisa kuziva.
Inini kwandanga ndakagara tangozouyawo tichidanwa nako dzinoita vedu vachitotiudza kuti hanzi vamwe vedu vari kurohwa kumusoro kudobva takatomanyawo tichitevera masure mavo ndobva tatowanaivo vakutorohwawo tobva tatizawo.
Nhengo yeCCC mudunhu rekwaGutu vaLloyd Mufudze vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa uye vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga.
Vakangosvikirwa vari patownship nevanhu veZANU PF unobva varohwa. Vanhu vanga vari mabaton vachanozanga vaine futi vamwe vacho vanzi vaine mabaton sticks but ndonoto kamawana kupi sinzi vanga vasiri vapo. Vakarohwa sofa vari maijaris vatavo vatakorusema i5 pano vari kumapurisa but hatizivi macharges avo vanga vazonzi kudini bhozi. Vanhu vese vakanga vachipotorwa mastatement vakamirira veloindoudza kuti vapi way forward.
Vamufudze vati vatsigiri vavo vashanu vaswera pakamba yemapurisa epachatsworth apo vapedigurirwa nyaya vakanzi ndivo vakaita mhirizhonga. Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANU PF musarudzo idzi vaJohn Paradza sezvo vanga vasingadairi nhare yavo kana vaGwatidzo avo vanonzi ndivo vaitungamirira vakarova. Asi mutauriri weZANU PF Masvingo vapepukai chiwewe vati manyepo havaiti zvemhirizhonga asi vatsigiri vavo ndivo vakatorohwa neveCCC.
Chamunofanirwa kunzwisisa chaakuitika ndechokuti ECCC inoita mhirizhonga munzvimbo dzainoona kuti ZANU PF ine rutsigiro rukuru. Saka istrategiwo yavanoshandisa ivo yokuti vakwanise kuwanikwa vachinzirwa tsitsi kuti panozobuda dudziro dzesarudzo vanoda kuti pabude zvichinzi sarudzo idzi havana kukundwa nokuti hadzina kuitwa murunyararo.
Vakafano bara chigaro chemutauriri wemapurisa Masvingo, Assistant Inspector Lauren Dlovu, vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi.
Alright, handisi kuhofisi, ndiri kuHararo graduation. Batai Panyati, Ponyati.
Vati tibate mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Ponyati, asi vanyati vangasingadairi nhare yavo. Vanhu vana vari kukwidzana musarudzo iyi vanoti vaParadza, vaEfrem Morudu veCCC, vaRobson Kurwa vebato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA navaMartin Mudzingwa avo vakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atiri kutambira anoti panhengo sere idzi, nhengo shanu dzebato rinopikisa dzamhenge dzasungwa uye dzamiswa pamberi pedare pamupandawana dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga dzakabhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora makumi maviri ekuamerica pamunhu kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vechidiki vane mabhizimusi achiri kusimukira vanga vari pamusangano wemazuva maviri vaikokerwa nemuzinda weamerica muzimbabwe wezimbabwe exchange alumni summit uyo wakarongerwa vechidiki vakambopinda muzvirongwa zvekusimudzirwa kwevechidiki nenyika yeamerica vanoti mabhizimusi avo haasi kukura zvakanaka nekuda kwemitemo yemunyika yavanofunga kuti inodzvanyirira mabhizimusi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa.
Mumwe vari kuchema nekusasimuka kwebhizimusi ravo ndiva Wellington Bhakaimani vekushamba mudunhu reMashonaland Central. VaBhakaimani vane sangano ravakavamba resimuka upenye rinobatsira vechidiki munharaunda yavo.
Ndinoita zvekusimudzira maartists, zvekurekodha nekuita events management haisa mapa system and stuff. So bhizimusi riri kufamba ro zvakanaka asi industry ine maplayers vakati kurei vagara vari muchimutambo chacho. But tine shuviro yekuti hurumende ikaongororawo imomomo yoona kuti ingaincentivise seiwo kuderedzawo mari dzinobhadharwa nevechidiki vanenge vachitanga mabhizimusi, especially tiri kumaruwa kwatinenge tiri ku.
Munyori wemabhuku uye ari nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenharaunda Collins Muzamwese audzawo Studio 7 pamusangano uyu kuti vechidiki ngavaone kunyora mabhuku senzira yekuwana raramo nayo.
Unokwanisa kurarama nekunyora mabhuku. Chinodiwa kuziva nzira yekuti unofambisa sei mabhuku ako. Ungavaine mabhuku akanaka asi kana vanhu vasingamazive hapana paanosvika. Saka chatinokurudzira kushambadza tichishandisawo zvivhitivhiti zvaveko, tichishandisa internet nesocial media uye nekuisawo kumisika mikuru inosanganisira vanana Amazon.
Wechidiki akadzoka munyika mazuva mashoma adarika mushure mekushandira kunze kwenyika kwemakore 15 muzvare Chipo Zhou. Vanoti vanovimba kuti vachashandisa ruzivo rwavo kusimudzirawo vechidiki vemunyika.
Unoona kuti unenge wabuda kunze kwenyika uchinobatsira dzimwe nyika kuti dzinge dzinobudirira, asi isusu tiri kungoramba tiri patiri. Saka ndakaona kuti nekukura kwandaita nebasa randaita nenguva yafamba iye zvine izvi ndava position yekuti ndinokwanisa kuita impart expertise yandakagena pamakore esananishana ndiri kunze kwenyika ndouya nayo. Toona kuti tingabatsirawo Zimbabwe kuti inge inobudirirawo sei.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvevechidiki Vatino Machakaire vanoti hurumende inokoshesa mabasa anoita chidiki, naizvozvo ichaedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadaro, nhasi musangano uyu wakurukurawo nyaya dzekuchengetedzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu pamadande mutande. Mumwe wevakokwa kukokera hurukuro iyi ndiva Gift Ostalos Siziva, vanove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. VaSiziva vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinoda kuitwa kuti indaneti ibatsire kuwanisa vana veZimbabwe ruzivo.
Chinchekutanga inyaya yekuti maZimbabweans atarise kuti kodzero dzavo kana vari paintaneti dzinofanira kurespektiwa, kuti munhu akuona kuti ndikona kutaura zvandira kutaura uye achitaura zvaada kutaura. Chechipiri inyaya yemitemo inofanira kuti iripo ichiprotekta vanhu vanenge vachiexchange information on the internet. Number 3 inyaya yekutarisa nyaya yemitengo yedata neairtime munyika.
Mumwe vanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kumuzinda weamerica muzimbabwe amai Baker Archer Nepa vati vafara zvikuru nechirongwa chekutanga chemhando iyi chavaronga.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Tinozviziva kuti vakawanda vakapinda muzvirongwa zvedu vari kuita mabasa akasiyana-siyana. Donzo redu ranga riri rekuti vanhu vadyidzane mabhizimusi avo, nekuti tinoda kuona vana veZimbabwe vachishanda pamwe chete kusimudzira nyika yavo.
Musangano weZimbabwe Exchange Alumni Summit wapetwa nhasi muHarare. Vechidiki vaupinda vachitenda America nekuvapa mikana yekuzvivandudza uye vachivimbisa kuzodzidzisawo vamwe vechidiki vari kunharaunda dzavanobva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vatsinhira kuti nyika yavo icharamba yakatsigira Israel muhondo yayo neHamas. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. VaBlinken vakataura izvi kumucheto wemusangano mukuru wegungano reG7 uri kuitirwa kuTokyo muJapan. Bazi rezveutano remuGaza, iro rinonzi riri kushanda neHamas, rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vave kudarika zviuru gumi zvine mazana mashanu. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanodarika chiuru nemazana mana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mudzidzisi paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yeHamas neIsrael ichiri kuenderera mberi, zvinova zvinhu zviri kurwadza chaizvo vanhu vari kuMiddle East ikokoko, kunyanya muGaza kana kuIsrael.
Pane matanho ari kutorwa here nedzimwe nyika kuti pawanikwe ipo paine kutaurirana kwerunyararo? Hamunoti ari kubatsira pari zvino?
Tinoona kuti nyika yeLebanon yakatotanga kudonhedza rumwe rubetsero muGaza imomo, vachinge vachida kubatsira vanhu. Ukuvo kuUnited Nations, musangano webatanidzo wenyika dzapasi rose, vari kumira miravo vachidembawo kuti aiwa dai mambomira vanhu vakwanise kubatsirikana mozokwanisa henyu kupfuurira mberi. America iri kuonekwa ichimiramira ichimanyamanya chose. Secretary Blinken vanoona nezvinoitika nokuzvidzira kwedzimwe nyika vafambazve kudunhu iroro, vachienda kunana Egypt, vachienda kunana Saudi Arabia, vachienda kunana Qatar, kuzama kuona kuti kutangira zvose vabatwa vakabatwa neHamas vasunungurwa here, zvekare kuti chikafu nemishonga nezvimwe zvokuriritira marefugee vanhu vari mukati mehondo vari kuGaza zvikwanise kunge zvichisvika, kana kwamboitwa yatingatiyo ceasefire kana kumbomira Israel isange ichipomira kurwisa Hamas. Asi Israel kuti aiwa nguva iyoyo hatina.
Semaonero enyu, medzisiro yehondo iyi ndeyei?
Chishuviro cheUnited Nations ndochokuti icho pazenge pachiva nenyika mbiri, yeIsrael nePalestine, vachinge vachisheya mabhodha avo pasina unotsara mumwe, pange paino kudyidzana.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari mudzidzisi paDevry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha, vachitaura vari kwakare kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vedunhu reGarissa kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweKenya vatamiswa mudzimba dzavo zvichitevera mvura yanaya zvakanyanya zvakonzera mafasha mumudunhu iri. Sangano reRed Cross remuKenya rati vanhu vanoita gumi nevashanu vafa muchiitiko ichi. Mauto eIsrael nezuro akaburitsa vhidhiyo remashandiro anonzi ari kuita mune waive muzinda weHamas muGaza City, achiti varwi veHamas 50 vakaurayiwa mukurwisana kwakasimba. Vatori venhau munyika vakurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevatori venhau pamwe nekuwandudza mashandiro avo, uye vakurudzirawo vashandirwe kuti vavandudzewo mihoro pamwe nemitemo inobata kodzero dzavo. Izvi zvabuda mumusangano mukuru waitwa nhasi muHarare nesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe rakabatana nemasangano anoti MISA Zimbabwe, International Media Support pamwe nesangano rekuGerman reFriedrich Naumann Foundation. Musangano uyu wapindwawo nevanhu vabva kumapato ezvematongerwo enyika. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu waparura zviri pamutemo gwaro rinodonongodza mamiriro akaita chikamu chezvekutorwa kwenhau muZimbabwe rinonzi State of Media Ethics and Professionalism, iro rakanyorwa nevanyori vanoti Lazarus Sauti pamwe namulondolozi Ndlovu. Gwaro iri rinoti vatori venhau munyika vari kunonga svosve nemuromo, izvo zvinoita kuti vamanikidzike kuti vatambire mari dzechioko muhomwe vachiburitsa nhau dzakarerekera kudivi rimwe chete. Zvimwe zvabudawo mugwaro iri zvinosanganisira kushayikwa kwemidziyo yekushandisa muzvikoro zvinodzidzisa vatori venhau, kushungurudzwa kwevatori venhau pamwe nekukwira kwemitengo yemasaisai munyika. Sauti anotsanangura chidimbu chegwaro iri.
Takaona kuti
masalaries evanhu vari muZimbabwe ari pasi zvakanyanya majournalist, izvo zviri kuita kuti vange vachitora mabribes kubva kumasources. Then zvimwe zvinhu zvatakatarisa pamusoro ipapo pastudy yedu yanga iri nyaya yemasocial media platforms, kuti masocial media platforms haana control yaari kuitwa yakanyanya. Saka because haana control, vanhu vakungonyora zvese zvavari kuda, but vanhu vanozotukwa zita riri kusvibiswa istareji remajournalist.
Mumwe wemutori wenhau wechidzimai anoshanda akazvimiririra, Mary Mundeya, anoti vatori venhau vanoshanda nemasangano akazvimiririra vanoshungurudzwa pamwe nekunyimwa mvumo yekupinda muzviitiko zvakasiyana-siyana kunyanya zvehurumende.
Hurumende yemuZimbabwe inofanira kuchengetedza kodzero dzedu sevatapi venhau. Sekuziva kwenyu, nhau hatidziwani mudzimba dzatinogara, dzinowanikwa kunze kune vanhu. Nguva zhinji tinovharirwa panze kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana nezviitikwa zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Dzimwe nguva nenyaya yekuti hatishandiri mapazi ehurumende kana atingati mamedia outlets ari anoti oversee nehurumende.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vatori venhau havasi kutaurawo zvinoitwa nemadzimai kusanganisira vari mune zvematongerwo enyika.
Semadzimai ari mune zvematongerwo enyika tine nyunyuto kumaererano nematorerwo anoita nhau dzakaringana nemabasa anoitwa nemadzimai vanoita zvematongerwo enyika mukati menyika ino. Tinoona kazhinji kuti nyaya dzemadzimai kana muri mupepanhau chaimo dzonoiswa mukatikati madzisingakwanisi kuverengeka nekumhanya kana kunzwisa kuti madzimai vagona kunoita chii mukati menyika yedu.
Mutauriri weZANU PF vari zvekare gurukota rinoona nezvevarwi vehondo yerusununguko, Ambassador Chris Motsvangwa, vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanofanirwa kutaura nezvemabasa akanaka anoitwa nehurumende.
Chisuo changu kumajournalism yemuZimbabwe ndeyekuti ngavatarise mabasa akanaka ari kuitwa neSecond Republic naPresident Mnangagwa, zvikuru pane nyaya yekuvandudza ikonomi yedu. Ndo zvinhu zvinoda kuti vanhu vaziviswe kuti mupfungwa mavo vave vanozvinadzirira.
Mukuru wesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe, Valoft Duve, vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo nomazvo vachichengetedza zvisungo zvekutapwa kwenhau kana kuti code of conduct. Sangano reVMCZ rinorwira kodzero dzevatori venhau pamwe nekugamuchira nyunyuto dzeveruzhinji pamusoro penhau dzinoburiswa mumapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana. Vatori venhau vanogara kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze mitemo inochengetedza vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana makakatanwa ari mubato reCitizens Coalition for Change ari kukonzerwa nekudzingwa kuri kuitwa nhengo nevari kuti ndovakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu akasagadziriswa nekukasika, izvi zvichaita kuti bato iri riparare kana kutsemurwa nepakati. Zvinogona kuitika here kuti pange paine nhaurirano pakati peboka ravaShavangu navaNelson Chamisa? Tabata vari kuzviti ndo vakafanira kubatawo chigaro chemutevedzeri wemunyori mukuru mubato iri vaAlbert Mhlanga pamwe nenhengo yeTriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vaMhlanga pamusoro pekuramba vodzinga nhengo dzebato ravo vachinzi nevamwe vari kutoparadza bato iri.
Kuti ndevanatanga rava Chavangu kunyepa zvenyu, but Chavangu ndisekitari. Our constitution states very well kuti kana tagara tawirirana ezvepati, vana sekitari ndivo vanonyora tsamba parliament, vachinyorera vana speaker. Zvekuti ndichava muyere kuti public saying, but zvechokwati vakadzingwa nepati.
Tichasvika pamvunzo iwoyo kuti masarudza sei vamwe, regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, munoti nezvataurwa navamusanga pamusoro pekudzingwa kuri kwa nhengo dzebato renyu?
Tiri kuona mahumbwe vajonga, tiri kuona matakanana vanhu vari kutamba nevana veZimbabwe nepfungwa dzevana veZimbabwe kuti parliament hatichisina vamunangagwa vachishanda navakabangu vapaza parliament yedu. Iko zvino vaakupaza makanzuru edu. Zvinongoratidza kuti vose vashavangu navamunangagwa havana basa nevana veZimbabwe. Hakusisina parliament zvachose, hakusisina council zvachose, because of this reckless and useless recalls.
Regai tidzokere kuna vamusanga. Vamusanga, matimi bato renyu riri kuita izvi richimirira vanhu, ndivanaani vanhu vacho vari kuita izvi, kana kuine vamwe mubato renyu vari kupikisa vari kuti hazvisi pamutemo?
Vamwe vetu sechairman wetu muna ikoko handi akatidza Zimbabwe. Isu tiri papanyanga panzvimbo inotika nhamo, vanhu vari kutambura. Iye ari kutaura ikoko, hazivi, haana munhu anoona ikoko. Ane structure iri kugara nyore nyore ikoko. Isu tiri pano kwakunoitika nyaya yacho, where the firing point is. Vanhu avade izvozvo zvemhirizhonga kuti unongononga munhu waanonga. Vanoda maprimary, angari fair maprimary, not this ambiguity thing takaita.
Vadzokora, bato renyu riri kunzi harina kunge rakateedzera mutemo sezviri kutaurwa navamusanga, munoti?
Ndezvekugotsi kwatsure izvo, ndezvevanhu vari kushanda nezanu pf kuti vakanganise ugaro hwevanhu muZimbabwe. Vanhu vari kunyatsoratidza kuti havana basa neugaro hwevanhu, hakuna zvakadaro. Zvese zvakaitwa, prosesi yakaitwa yekusarudza vanhu yakaitwa zvakanaka. Mukatozoona vanhu ivavo vakaenda vakanovhoterwa nevana veZimbabwe, dai vanga vasingadiwe nevana veZimbabwe, paine mhosho dzanga dziripo, dai vasina kuvhoterwa nevana veZimbabwe. Tinoramba takamira navachamisa tichasvika chete.
Maita vadzokora, vamusanga, hanzi muri kushandiswa nezanu pf, nekuti vamwe vari kubvunza kuti ndiani anobhenefita mukudzinga kwamuri kuita nhengo dzebato renyu panzvimbo yekuti mugadzirise matambudziko enyu musebato.
Ivavo vakasaraunda Chamisa vachida kuti Chamisa vamuite katoi kavo, ivo vanongomeshena from January to December. Tonzwa vachavango izano, vachanga izano, vachaimba kusvera vachaimba vachiimba, but isu tikoko korekta zvepati. President Chamisa ndewetu tese, vanoda kumusaraunda vari vega ikoko.
Vadzokora, hanzi muri kushandisa vachamisa sekatoi muchiita zvavanoda, saka vaakudefenda vachamisa?
Handitozivi kuti kana vachiti president wavo ndichamisa vanenge vachirevei. Ivo vachiziva kuti mubato redu rinotungamirwa navachamisa, hamuna munhu ane pozisheni yasecretary general.
Vamusanga, pane vamwe vari kuti mubato renyu maitawo vamwe vakuru vebato vari kunyunyuta nemabatiro ari kuita basa navachamisa, vaakushanda navatabangu nemi kuparadza bato, munoti?
Kushanda nevamwe vetu, because takatanga bato iriri takasangana from vana vaGibson navanatsvangirai ichirwira povhati yevanhu nekushaya kwemabasa. Saka ivavo vana bururu vangu vana chairman vari kupopota vari ikoko, vakatiza havakwanisi kuti vave pano.
Vadzokora, tipete hedu chirongwa, matanho apa achaitwa nebato renyu kumisa nyaya dzamuri kusangana nadzo dziri kuramba dzichiitika idzodzi?
Nyaya iyi yakongoda vanhu, simba revanhu vachariona vana Sabangu nana vamusanga naivo vezanu pf vacho vari kuda kuparadza bato revanhu. Bato revanhu hariparadzike. Saka tichaonawo zvatichaita kana tichiratidzira, ticharatidzira kana tichiita zvinoita kuti bato redu rirambe rakamira zviri pamutemo, tichazviita izvozvo. Asi chandoda kungovayambira ndechekuti bato revanhu hariparadzwe nemaitiro avari kuita iwaya. Zvekushanda nezanu zvavari kuita izvi ngavazvirege, vamuonzora vakazviita. Tarisai muone kwavari.
Nhengo yetripusi mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari kunorth dakota. Manzwa okubva kuna Albert Muhlanga vetripusi vari kuvulawayo. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti musakanganwa chirongwa chelive talk apo tichatarisa nyaya dzokudzingwa kwenhengo dzetripusi mubato.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kumakhansili abikwa ebexotshiswe ezikhundleni ngumnumzana Sengezo Tshabangu.
Sithethe ukuthuba lanamhlanje ukubana siphe abantu update. Kule ncwadi ezibhodayo ku-intanethi ezikhuluma ukuthi i-TCC sirigola abantu abangu-16 amakhanseli. Funa uzulu wonke bekwazi. Simyasile through our press conference ukuthi akula muntu we-TCC okhithiweyo. Njalo akula muntu ozakhitshwa nguTshabangu.
Bawugqibe namhlanje umhlangano wabasakhulayo abalamabhizimusi asacathulayo owamalanga amabili obuqoqwe isigodlo semeli weMelika eZimbabwe weZimbabwe Exchange Alumni Program.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuzwe kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi.
Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kumakhansila angamachumi phosa ayisikhombisa 66 ababikwa sebexotshiswe ezikhundleni ngozithi ungunobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Tshabangu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Gift Ostalos Siziva emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare lamhla. Usiziva uthi akula kansela ozachiya umsebenzi kulabo abalotshwe encwadini kaTshabangu ozithi nguye unobhala we-TCC.
Sithethe ukuthi walanamhlanje ukubana siphe abantu update. Kule ncwadi ezibhodayo ku-intanethi ezikhuluma ukuthi i-TCC sirigola abantu abangu-16 amakhansela. Okokuqala sifuna uzulu wonke bekwazi. Simyasile through our press conference ukuthi akula muntu we-TCC okhithiweyo. Njalo akula muntu ozakhitshwa nguTshabangu ngoba uTshabangu simkhambise High Court of Zimbabwe where iparty ye-TCC i-applicant uTshabangu emiyo responder. Sibatshela e-High Court ukuthi lo uzithi ngu-Secretary General ngaso Secretary General we-TCC ngoba sila position yona leyo eka-Secretary General. So indaba le izangena High Court emalangeni azayo.
Ukhuthaza uZulu Siziva ukuthi angaze azinaka lezo ncwadi ezibhoda enkundleni zokuxhumana ezebulenjini.
Kungakakhulunywa i-decision e-High Court, i-local government ministry le-parliament ayikwanisi uku-acta encwadini ezivela kutshaba ngoba indaba naleyo isemakhoti eZimbabwe. So abantu abahlaliseke besuthiseke bebekwazi ukubana konke lokhu yiplani ye-ZANU-PF yokubana idistroye ibandla labantu. Asibe le temba siye phambili, we are going to defend our party. Yeye kuzaba nzima kube mnyama kodwa that is the struggle. Kulokhu nzima kuyahlupheka kodwa abantu fanele bekwazi ukuthi thina njengokukhokhela we-TCC iparty silayo siyibambile ngoba iparty yabantu. Iparty izagcinwa ngabantu be-Citizens Coalition for Change.
Isikhulumeli sikaTshabangu umnumzana Khalipani Pugeni uthi ukungahlonitshwa kwakhe ezindabeni bembiza ngokuthi uzibiza ukuba ungunobhala webandla yena evele enguye unobhala uqobo kwenza kube nzima kuye ukuthi akhulume ngalolu daba.
Indaba le ihambile enkantolo, i-judgment iphumile isabathalele edlulileyo, wayiwina ke le case. Manje angazi ke ukuthi ukuthi angahlonitshwa kangaka abizwe kuthiwa lo ozibiza, noma indaba isihambe e-court, i-court yafika yamgeza ukuthi hayi abakwazi ukuthi ba-reverse into ayenzileyo eyenza nge-office lokuba ngunobhala jikelelo sabambile. Ebuhlungu ngele ndaba kuye ukuthi athi ngapha elezitha zakhe political le media kumele ukuthi ngabe neutral.
Uphugeni uthi okukhulunywa nguSiziva Phezu kodaba lolu kuyinto ayikhuluma ngoba engazi umthetho.
Akulanto ezostopa kodwa ngiyazwisisa ke ukuthi baningi abantu abangawazi umthetho lokuthi usebenza kanjani. Kodwa mangingamnikeza advice ngiyazi ukuthi baningi amebhaba ommeli ababa advisor kodwa mina ngothi lalulwazi lwaloluncane ngilalo ngolomthetho ngokomthetho ngabuya gijima kaye enkantolo ethi kule nto enje nje siyenza ke noma ezoyenzakala ngicela ke limise udaba lolu luqale ludlule.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Residence Forum Zimbabwe ufanisa uChabangu njengomntwana okholisa ukudlalisa udaka.
He's someone who is coming to really create chaos where we think we're going towards a certain solution. If Chabangu was very serious about his motives, he would not have attacked the very center of people's hopes in this country.
Ngumuntu oza ukuzodala umonakalo ngempela. Ngesikhathi sicabanga ukuthi sesibheke esixazululweni esithize, ngabe uChabangu bezimisele ngezinhloso zakhe, ngabe akahlaselanga amathemba abantu kuleli.
Lumsakazo awusanelisanga ukuzwa imibono yebandla lezanu PF njengoba umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Farai Marapira ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo locingo lwakhe lungasatshelwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abasakhulayo abalamabhizimusi asacathulayo abakade besemhlanganeni wamalanga amabili obuqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe oweZimbabwe Exchange Alumni Program bakhala ngobunzima abahlangana labo obokufinyelela inkundla zebulenjini zokuqhuba amabhizimusi abo. Bathi njalo lokhu kuphazamisa imizamo yabo yozokuzithuthukisa. Ontanga laba bancedwa ukusungula lokulolonga lawa mabhizimusi phansi kwenhlelo zeMelika ezokuthuthukisa intsha labesifazana abasemazweni asathuthukayo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Umhlangano lo oqale izolo waphela namuhla ubuphethe ingxoxo ezigoqela ezamabhizimusi kanye lokuzinakekela enkundleni zokuxhumana ezinjenge-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. Omunye osakhulayo okhala ngemithetho eselizweni ephazamisa imizamo yabontanga nguCraig Ntuliki owenhlanganiso ye-Youth Emancipation.
That is why you have to approach bona laba bantu baka government and layezwe them ukuthi kube le youth initiative. Whereby this initiative, each of one, ama youth entrepreneurs, they pay low taxes. Or at times, when the business is just kicking in, they don't pay them at all. And we approach the government, those same youths, about ama youth businesses, they are also allowed to import their equipment duty-free.
UNkosikazi Matlatsi Ndlovu, okunhlanganiso ye-Hustlers Summit, uthi bayancengisa ebhizimusini labo lokunceda abanye osomabhizimusi ukuthi bethuthuke.
Sonke siyavuka ukuthi hayi kunzima, kodwa hayi siyancenga. Siyancenga-ncenga ukuthi sibone ukuthi lathi siyenza. Okuncane lathi sincedise lapho esikwanisa khona. Singabe singekho lapho esingakwanisa ukuthi sincedise ngakho konke, but lapho esikwanisa khona ukunceda, hayi siyancenga.
Kodwa umphathintambo wogatsha olubona ngendaba zabatsha, umnumzana Thino Machakaire, uthi uhulumende ukuqakathekisa imizamo yabontanga njalo uzayenza konke okusemandleni akhe ukuqeda izikhalazo zabo. Kusenjalo kube lesikhathi emhlanganweni lo wokuxoxisana ngokuzinakekela kwalabo abalwela ilungelo loluntu enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Omunye walabo abakade bekhokhela lingxoxo, umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze abantu bethole ulwazi kusetshenziswa ubulembu obe-intanethi.
You must access to information. Ngamalungelo abantu kufanele bebe lawo. So kuqhakathekile ukubana uqala siprotect nokuncedisa abantu ukubana bethole ithuba lokubana bengene ku-internet. Ngakhangela emaphandleni abantu kabala internet. So kufanele ukuthi uhulumende ebe compelled ukuye make sure ukuthi wonke umuntu weZimbabwe ule access to the internet. Kwesibili indaba yokuregulatewa ke indaba yedatha ukubana abantu bekwanise ukuthenga ke idatha. Okwesithathu yikubhalwa kwemithetho esithi legislative agenda, okubhalwa kwemithetho eprojekthi abantu. Akufanelanga ukuthi umuntu engakhuluma something kwi-intanethi esabe ukuthi kusasa uzabotshwa. So i-freedom of speech ibuya le-freedom after speech.
Usibongumusa Ncube, omunye laye owathola ithuba lokungena kunhlelo zeMelika uxwayisa uZulu ukuthi azivikele nxa esebenzisa ubulembu be-internet.
Nxa usebenzisa i-internet, usebenzisa i-social media, kuqakathekile ukuthi ubone ukuthi ule password. Password eqinileyo, usebenzise amanamba, usebenzise namaletha ukuhlanganise konke kwenzela ukuthi kungabi lomuntu ozakwazi ukuhacka i-account yakho. Uqathekile njalo ukuthi njalo nje ubutshintshe i-password yakho. Okunye futhi ukuthi singathandi ukusebenzisa i-public Wi-Fi le-free. Ngiyawusethanda izinto zamahhala, asithandi ukutshana le mali. Kodwa kwezinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi abantu bekuhacke bethathe i-information e-private ngokuthi wena ugcine sewuloga into i-public Wi-Fi.
Omunye walabo ababona ngezobudlelwane loZulu esigodlweni seMelika lapha eZimbabwe, unkosikazi Becker Achanepa, uthi balesiqiniseko sokuthi umhlangano abawuqoqileyo ongowakuqala lokhu basungulayo inhlelo lezi uncede bonke abaphatheke kuwo.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Siyakwazi ukuthi baningi abangena kunhlelo zethu zokufundiswa asebelayo imisebenzi etshiyeneyo. Injongo yethu bekuyukuthi sibabuthanise ndawonye babe lobudlelwano obungaphakamisa imizamo yabo abayenzayo esilethemba lokuthi ilakho ubaphakamisa lokuphakamisa ilizwe njalo.
Umbuthano weZimbabwe Exchange Alumni Summit ugqitshwe namuhla eHarare, lapho abasakhulayo abangene kuwo betshayela ihlombe uhulumende weMelika ngokubatholisa amathuba okuzithuthukisa ngolwazi, amacebo lokunye, njalo bathembise ukuyafundisa, ukucebisa lokuncedisa abanye abasakhulayo emangweni lapho abadabuka khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe namhlanje bamanyene lezinye ezigoqela iMisa Zimbabwe, Frederick Newman Foundation, le-International Media Support, besethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwendaba eZimbabwe. Lolu cwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye kuze kube manje lumsebenzi ubhekane lobunzima bokuncindezelwa kokwethula kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulungisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuze kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi. Sibebele umkhankaso omkhulu lapha besikhuluma khona lentatheli izindaba, abancane labadala bonke sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics ye-state of media eZimbabwe. Kube le discussion enhle kakhulu, abantu babuke imbono yabo ukuthi ngatshintshwa njani. Umcimbi womuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentatheli izindaba eziqila uZulu.
Hayi, siyalwemukela kodwa ngizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intatheli izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphuma emsakazweni lemanyuspaper. Ngemva kwalokhu ukuzwa konoku, sizazama ukuthi lathi senze eyethu i-research around the state of corruption in Zimbabwe's media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseke ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsungirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilabo mama phakathi, kumele imidia yethu iguquke.
Umabhalane weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungelampazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani lapho siqhuba umsebenzi okwenza ukuthi sizwe sakheke.
Isikhulumi samapholisa ezweni, iZimbabwe Republic Police, U-Assistant Commissioner Paul Nyathi usola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezweni.
La ma-journalist sibamba nisonke. Siyazi ukuthi ama-journalist nxa besebenza, thina we will be saying bale watchdog raw. Njalo umsebenzi abawenza kumele siwunanze, hatshi ukuthi sihlale siqabana kumbe sitshaye ama-journalist nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli zindaba ongenwe ezintatheli zindaba abaqeqeshi bentatheli zindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli zindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esihlengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana le-Israel kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ngumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini.
Umnotho weZimbabwe weyame endaweni eziningi okugoqela ubudlelwano lamanye amazwe aphetheya. Yepha amanye amazwe aphetheya lawo alobudlelwano namazwe anobudlelwano ne-Israel. Ngakho-ke sakhayela nikumzekelo esoseduze. Ilizwe lase-South Africa elinye lamazwe esidlelana lawo kakhulu ngokwezomnotho. Kukathi layo elobudlelwano obukhulu lamazwe athintane nangcelezelane lasebenzelana lamazwe nalawamazwe ase-Israel, nelizwe lase-Israel. Ngakho-ke ngezinye indlela akusithinti directly, kuyasithinta nje ngenxa yokuthi labo esidlelana nabo nabo bavele bathintekile ngokwenzakala ngale, ngoba kuphazamisa ukuhamba kuhle kwezimpahla i-transportation supply chain.
Ezinye inhlangothi zikahulumende kumbe ezeZimbabwe ezingakhangelana lobunzima ngenxa yalimpi yiziphi?
Ngingafanisela ugatsha lwezezimo engathi yisho fasikatha. Ngathinta njalo ugatsha lwezebutho, ngoba siyazi ibutho lethu lithola ezinye zezikhathi zokuncediswa ekuboleni ubuthulo bamabutho wethu kuvelela izwe lase-Israel. Akho inxa yokuthi lisaphathekile phakathi kwe-NPA kuyanciphisa amathuba okubana ilizwe lethu lithole impahla ezinjengalezo okucina kuphazamisa ukuthutha kwenhlelo zikahulumende kakhulu kwengatsha ezizinsizeni.
Kulokuphazamiseka komnotho kumbe phazamisa kakhulu abantu nje abantukazana nxa sikhangela limpi?
Hayi, nxa sikhangela abantukazana asikhangelelanga abathinta kakhulu, ngoba kuvele kuvikelekile ngokuhulumende kuyelo ubudlelwano kakhulu lamazwekana. Ngakho-ke ufakile ezinye ihlelo zezabona ugatha lwezama-industries umphathintambo waye sitho ukubana sokuvulekile ukuthi abantu bazingenisele i-fertilizer, bazingenisele lokunye okuncedisayo. Kunanzeleleke obana kungabe kulokuthinteka kwezomnotho ngenxa yokuphazamiseka lokhu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kule mibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala webandla le-TCCC usexojise njalo amanye amakhansila umsebenzi. Lokhu kuzakulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende kanye lamanye njalo amakhansila osekwenze ukuthi kuhlelwe ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Khaliphane Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-TCC waxotshiswa ePhalamende ngumnumzana Chabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Phugeni.
Kulawa ma-recalls ongibuza wona owabonile lami ku-social media, ngithumela ke umlayezo kuye kwakuThabanga ukuthi akangazise ukuthi ngempela yikhona okwenzakeleyo noma yinto nje e-social media njalo uma kokwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakale nxano, lokhu kwenzakale nxano kubanga ukuthi izizathu sezitshintshile. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview no-forward to Ezra Chibangani. Uthisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ama-recalls, wathi ke ngizoqhubeka ngawo.
Baba Sibanda, likubona njani lokho?
Umhlonitshwa uPhugeni umsulwa nangokutsho kwakhe uyatsho ukuthi kala sizathu asaziyo ukuthi abantu abaxotshwayo baxotshelwane. Laba ke ukuthiwa khona ba-impozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani ukuthiwa ba-impozwa ngoba thi nami nanku ngiphandle ukutsho ukuthi nga-impozwa kumbe ngangi-impozwa ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi lapha sihlangana leziganye esezihambe zahlala phansi zavumelana lezanu PF ngoba kuvele kuyazakala ukuthi izanu PF yona ngokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo. Bese bethola ke phakathina kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Sibanda uthi hayi abantu omalabo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition. Uvumelana la yini lapho?
Vele into eyenziwe kobulawayo i-leadership yethu ukuthi yayimbi. Sengizwa kabafowethu babona hayi into le ibodi ukuthi iphi. Qale kuthiwa kunabantu abaimpoziweyo ukubulawa. Ngempela iqale ngaleyo nje. Ngiwuphendule umbuzo wakho ngithi okwezano ukuthi ngithi ubaba uThabanga usebenza lezayo kabe kunzima ukuthi mina ngikukonfirme lokho. Esengingakukonfirma maybe ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-TCC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufixana over izikhundla. Lokho ngicabanga ngakukonfirma ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi hawu masizokhupha abantu aba-imposiweyo bese sehluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Baba Phugeni, kuko konke lokho kwenzakalayo ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koThabanga laphana?
Well, at least mina into engiyijabulelayo ukuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubalisa. Bakwazile ukubhalisa. Kubuhlungu-ke ngoba uthi kuthi sokuzomela ukuthi kubuye kusebenze ezinye izimali. Kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa sesizothemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe. Bese kuyakhulunyiswana, bakhulumisane indaba le yenze njani, ingaphindi yenzakani.
Ye baba Sibanda, lingafuna ukumphendula yini laphana ubaba uBhugeni?
Umbuzo wakhe wokugcina uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi lento abahamba beyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimposwa kulezinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza nezanu PF befuna ukuthi bethathe imali, bethathe ibandla, then ibona bese besuta for 5 years. After that hayi akula ndaba leyi kasonto yabantu.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asipha amazwi akhe okugcina laphana.
Ibuhlungu lento leyi emsakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight e-real yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiyo bakithi ezigabeni zakithi.
Siyabonga baba Phugeni, akuyigqibe laphana baba Sibanda.
Ngingayigqiba nje ngokwazisa uMahlabezulu ikakhulu eMathebeleleni ukuthi singasetshenziswa ngabantu abadinga ukudla kwabo hatshi ukudinga ama-interest abantu beMathebeleleni. laba bantu asibaqalisi kubabona namhlanje sike sababona abanengi babo ngingabaqamba ngamabizo osengizochaba angophulu alabanye abadala mhlawumbe ngeke ngabaqamba namhlanje akade besithi nxa uPresident Chamisa ethe wabuya ukuzosebenzela eMathebeleland uthole nanguyana sebemncamekele bamuthi buya sizehlangana behlangana emalojini behlangana emahoteleni besiyadinga ukuthi bethi kuPresident Chamisa asicela usinike uzibane kuma laphana abe ngu-MP uzibanaye kuma laphana abe ngu-MP.
Ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-TRC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Chabangu. Lo mnumzana Khalipheni Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu bexoxa le-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu kulandela isimemezelo sikahulumende weSouth Africa esohlelo lokuhlola wonke amabhizimusi aqhutshwa ngabantu bokuza kanye lokududulwa kwabaselizweni ngongekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseSouth Africa.
Ukwethuka ukwesaba lokusola kwabeZimbabwe laba kulandela umhlangano oqhutshwe lugatsha lwendaba zasekhaya, ugatsha lwezemisebenzi, ugatsha lwezindlu, omeya bamadolobho wonke elizweni, lenkokheli zomdabu kukhulunywa ngenhlelo zokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni lokuhlolwa kwamabhizinisi wonke abantu bokuza. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Khumbudzo Ntshavheni uthi dale la uphathintambo lemukela izinqumo ezethulwe emhlanganweni lo kulandela ukufa kwabantwana okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ikudla abakuthenge emavinkilini aqhutshwa ngabantu bokuza emalokishini.
That focused on curbing effects of illegal immigration.
Lolu hlelo luhlose ukususa abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukuhlola amabhizimusi abo lokuvala lawo angelalungelo lokusebenza.
There will be immediate inspections.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lance Mlilo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans Foundation uthi bakhathazeke kakhulu ngaleli nyathelo.
Asivumelani nakho konke lokho okwenzakalayo, especially abantu abaseZimbabwe yibo asicabanga ukuthi yibo abazothwala ubunzima ngemva kwakho konke lokho okwenzakalayo. I-ANC eyiwephethe ayibe yiyo efanele ukuthi azi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu baseZimbabwe bebe kule ndawo. Then kulungiswa kulokho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi kuphica umqondo ukuthi kungani kunxwanelwa amabhizimusi ezizalwane ze-Afrika.
Thina sikubona kuyinhlekisa kakhulu ukuthi umuntu ethe esuke elizweni lakibo wangatshali imali elizweni lakibo, wakhetha ukuthi ezotshala imali elizweni lakho, ubuse umlandelela uhamba umguduza ungathi kuthiwa uyenza icala. Indaba yamaphepha is just a smoke screen. Indaba egijinyiswayo indaba yokuthi njengoba kulama elections next year, i-government ye-South Africa, especially governing party, i-ANC, ibonakala engathi ibhizi ixotsha abantu bangaphandle.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi uMangoye uyasola ngezizathu zaleli nyathelo likahulumende njengoba sekule nqwaba eminyaka amavinkili la abantu bokuza ekhona kodwa zingekho ezehlakalo zokufa lokugula kwezingane okukhanya sekubhahile lamalanga. Kodwa kilunga lenhlanganiso Operation Dudula eSoweto uNkosazana Nelimokhetsi uthi abahambe abokuza laba ngoba abakuthengisayo uzaqeda abantu ababo.
No, awekho right la majuice lawo. Yeah, and ayabulala. And it's it mawu chukuza ukuthi uyishayika ure ne isiya likwebo. Beka wethola khosala likwebo kamgara skupisa ten. So it's not good.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Vuyani Hlazo umsungulu wenhlanganiso ye Women in Diaspora Association uthi nxa kuyindaba emaphepha kungekho kunye emuva kohlelo.
Sibonge uThusa Khumalo osiphelo ludaba ese South Africa. Ku-Live Talk namhlanje lingahlikhohlwa luyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho ukhangelwa ukuxotshiswa kwamalunga e-TRC kudale lephalamende kanye lasemakhansilini. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.